Isu sedonzo redu rekuongorora sarudzo dzemuZimbabwe seorganization iri independent yakazvimirira, tiri kuzonge tichiobserva maprocess ese achaitika pabaelection iri kumutoko north. Musi wechishanu svondo rapfuura kwakaitika inonzi nomination court sitting, apo macandidates matatu, one weZANU PF, one weMCA neone weMDC Alliance vakasubmita mapepa avo zvichireva kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi. Mapepa avo vese vari vatatu akatambirwa, akanga asina zvatingati zvipinganiso zvaita sika kuti vakonteste semacandidates. Saka mapepa avo akatambirwa, tanga tichiobserva process iyoyo. Saka takazonyorawo statement yekutaura kuti taona zvese zvichifamba zvakanaka sevanoongorori vemaelections, uye tichikurudzira zvakare macandidates iwaya kuti vakampeine nekukurudzira veruzhinji rwekwamutoko North kuti vasapote murunyararo.
Saka zvamakaona panomination court apa zvanga zvakanaka hazvo, panga pasina mhirizhonga kana matambudziko akasangana nevari kuda kukwikwidza?
Sezvandataura panga pasina, panga pari peaceful, uye mapepa avo akatambirwa pasina zvipingamiso kana zvikonzero zvokuti anenge aine zvimwe zvisipo. Saka zvose zvakafamba zvakanaka. Saka tinofunga kuti vose vari vatatu vacharamba vari murefu vachikwikwidza, nokuti vakaratidza kuti vari interested kucontesta in that by-election.
Saka iyi ndidzo sarudzo dzekutanga kubva zvaitwa dzimwe dzatingati ma-general elections aya. Panyaya dzemitemo pane zvakawanda zvati zvachinja here kana kuti zvichiri zvimwe chete?
Pamutemo in terms of yatingati maelectoral reforms hapana zvati zvachinja. Asi tokutarisira kuti pachange paine zvakati wandei zvichachinjwa, nokuti maobservers akauyawo ekubva kune dzimwe nyika, nesuwo zvakare vezesin takarekomenda a lot of recommendations ezvinoda kugadziriswa. Saka tiri kutarisira kuti paramendi itsva ichatarisa mitemo yemaelections yoita anonzi mareforms pamitemo iwayo. Ichitarisira kuti mamwe maadministrative reforms zvakare akanga tichitaurawo nezvawo kumakore apfuura asina kugadziriswa paelection iyi achagadziriswa zvakare, kuti tarambe tichiita maelections anokontestwa after vamwe vachiti zvanga zvisina kumira mushe. So paelection iyi yebyelection iyi ndiyo yekutanga yemunational assembly yeparliamentary, asi kwakaitwa yelocal authority yekuchimanimani masvondo apfuura. Uye zvakare tiri kuziva kuti pari kuitwa iyoyi musi mumwe chete kutanga kuineno futi yelocal authority chinenge ichiitwa kuchegutu on the same day. Hatichange zvakare tichiongorora nezvayo, asi hatiri kunyanyoda kuisa simba neeffort yakanyanya ndeiyi yakati kurei yenational assembly, but the local authority zvakare iriko imwe yechipiri kuchegutu.
Mubvunzo wekupedzisira, takaonawo veEuropean Union vachiburitsa gwaro ravo rekuti sarudzo dzakafamba sei dzapfuura idzi. Ko, imi muchaburitsawo gwaro renyu rini?
Gwaro redu ratova ndingangoti close to ready. Takapedza kurinyora mazuva apfuura. Saka sezvamunoziva kuti isusu organization yedu tiri network, tine mamembers anoita iwo makumi matatu nematanhatu 36. Saka ndivo vatakatumirawo zvakare kuti vachiongorora gwaro iro ratakadrafta isu sesecretariat. Kana vapedza kuongorora, tichagara pasi nemamembers edu towirirana kuti gwaro redu rakamira sei. Kana tawirirana, ndizvo zvatiri kutaura isu senetwork, tese tiri pamwe chete kuti pave neownership yegwaro iroro, tinobva taidiseminata. Saka ndinovimba kuti shondo rino ratatanga nhasi tichange tichipedza maprocess ese andataura aya tichibva todiseminata kupublic nekumajournalists semi shondo irori rino risati rapera. Saka tarisirai gwaro redu irori before this end of this week.